Vachitaura kumarinda emagamba kuNational Heroes eKanasi mangwanani vamunangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akazvipira kusunungura nyika uye aida nyika yake.
It is through this selfless and consistent sacrifices made by cadres such as the late comrade Makheti Ndebele.
Vakauya kubudikidza neushingi pamwe nechido chemagamba akaita sacomrade Makheti Ndebele kuti tinge takasununguka kubatana pamwe nebudiriro yenyika nhasi.
Vamunangagwa vashorawo nyika dzekumadokero vachiti dziri kukurudzira kusagadzikana munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusvibisa zita renyika, vachiti dziri kutsigira nemari asi hadzisi kuzobudirira panguva iyo hurumende iri kugadzirira musangano mukuru weSADC Summit.
They are considered efforts to reverse the gains of our
pane vamwe vamubishi kuita zvinhu zvisinoine zvatakaendera kuhondo. Mabasa aya anosanganisira kufambisa manyepo pamusoro penyika yedu vachitaura zvisiri zvatinoona mubudiriro wenyika yedu. Zvinonyadzisa kuti vanoedza zvose izvi asi havasi kuzobudirira.
Vachipindura mubvunzo kuvatori venhau, sachigaro wechikwata chevarwi vehondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vaChris Muchangwa vati vari kushanda nesimba kuti vose vakarwa hondo vawane upenyu hwakanaka sezvo hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira upfumi hwenyika.
Sezvo ekonomi yedu yavakura, sezvo taana president vagona kutipawo even league, but takuda kuti zvichionekwa mukurarama nekuupenyu hwamazuva ese hwemagamba ehwo.
Nyanzvi inongorora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vati kunyange vana veZimbabwe vakafira kuhondo yekusunungura nyika, muZimbabwe hamusati mave nerusununguko rweavo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa.
Saka hapana chouviri chauya kuvanhu chinotaridza kuti Zimbabwe yakarwirwa nendava yekuti iko zvinezvi vanhu havana kana kodzero imwe. Muchaonazve kuti hapana kodzero kana yekushara utungamiri, takazviona gore rapera muna Nyamafufu 2023.
Vanoona nezvekubuditswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa Chiriga vaudza Studio 7 kuti kusungwa-sungwa kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu munyika kunoratidza kuti hurumende haina ukama hwakanaka nezvizvarwa zvenyika.
Kukandwa mutirongo nekumbunyikidza kwakodzero kuri kuitwa vana veZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana takatarisana neSADC Summit kunoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haina ukama hwakasimba nevana veZimbabwe. Ndiko saka ine kutya kukuru kuti pangangoita kuratidzira panguva yeSADC Summit.
Asi imwe nyanzvi inongorora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki vanoti masangano anoshanda akazvimirira ega ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvino maNGO haadi kuti hurumende ivaise mugwara rakanaka nekugadzira mutemo wavanonge vari part of. Saka iko zvinoizvoti iwewe ungati kushanda kwema non-governmental organizations kuti vanhu vaende kunodemonstrata mustreet.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalos Siziva, vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunokonzerwa nekuti hurumende yavamunangagwa haina kugadzikana nekuti pachine gakava munyaya yesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapera.
Nyaya yekunetsa muZimbabwe inyaya yehurumende isina kusarudzwa nevanhu. Vamunangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Hapana baba anoti kana pane vaenzi chaanoita kubata vana nekurova nekusungira vana nekuvhara muromo.
Retired General Ndebele vakaberekwa musi wa6/10 muna 1942 mudunhu reMangwe. Vakapinda mune zvematongerwo enyika muna 1967 vachindorwa hondo yakazosunungura nyika. Vakashayikira kumba kwavo kuCowdrey Park muguta reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.